Kwazwai, muri eZimbabwe, Zimbabwe muhle, mthokazo muhle, muri eZimbabwe, ndinomgamchira emchirongwa chedu chevechidiki, uhlelo The Connection lilami uMike Hove. Welcome, Zimbabwe muhle, to Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth-related. We're coming to you live from Voice of America, and today is Tuesday, the 17th of September, 2019. Zimbabwe muhle, I'm your host, Mike Hove. Once again, Zimbabwe muhle, mthwakazo muhle. Ndinomgamchira emchirongwa chedu chevechidiki, uhlelo The Connection lilami uMike Hove. Namhlanje is Tuesday, the 17th of September 2019, and I'm your host, Mike Hove, aka Big Mike. So namhlanje uhlelo mthwakazo muhle, Zimbabwe muhle, nasi mchirongwa kurukura nyaya yema abductions. Tonight on The Connection, we focus on the abductions of civilians in Zimbabwe by suspected state security agents. The latest victim being the president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Peter Magombey. The Zimbabwe Hospital Doctors Association says they have not heard from their president since Saturday night, whereby he sent them a WhatsApp text saying that he had been kidnapped by three men. The abduction is one of the reasons as to why the doctors in Bulawayo, Harare, and other areas in the country have put their tools down, and they say they're not going back to work until their president is returned in a safe and sound condition. Let's take a look at what happened yesterday, whereby one of the senior doctors addressed the abduction of Dr. Magombey.
The letter is addressed to the first citizen of this country, His Excellency, the President, E.D. Mnangagwa, from the senior doctors in all government institutions, 16th of September 2019, disappearance of Dr. Peter Magombey. We, the senior doctors, specialists, working in the government health institutions, met today and on the 16th of September 2019 at the Paraniato Hospital. We deliberated on the disappearance of our colleague, Dr. Peter Magombey, which was reported to Budililo Police Station, RB number 4085997. Dr. Peter Mgombe's whereabouts remain unknown, and we are seriously concerned about his welfare. We therefore demand his unconditional return to his family. In the meantime, we have withdrawn our services as from... We have withdrawn ourselves from 0800 hours, 16th of September 2019, as medical practitioners from both public and private services.
Well, you heard them. They said they were withdrawing their services from both the public and the private medical sectors. Now, a lot of people firmly believe that the abduction of Dr. Magombey was a result of him being one of the forces that was pushing doctors to go on strike due to the poor wages that they're receiving. Let us take a look at the last interview conducted by VOA with Dr. Magombey, which discloses more information.
Zimbabwean doctors are on strike for a significant salary boost. They say they won't resume working until they get one. Doctors there currently make about $200 a month.
I think government should expedite the negotiations regarding our cost of living allowances.
Last month, the government offered a 60% raise, but the doctors turned it down, saying the inflation rate for food, fuel and housing costs is about 900%. This hospital is now taking only serious cases and referring others to private hospitals. 85-year-old Vasinara Julius is one of those turned away, according to her husband.
She has not been attended to. We were asked to go to a private hospital for more tests. I have sent my kids to go and check how much it costs. It is more expensive at a private hospital. She needs 5 tests done.
With its economy in steady decline, Zimbabwe's social services have been funded lately by foreign donors such as the European Union and the U.S. Agency for International Development. But the assistance has not been extended to salaries, resulting in low morale among health staff. Nonetheless, Zimbabwe's health minister says doctors are needed on the job.
We also expect, you know, that our workers stick to the fact that they are in an essential service. You know, as an essential service, you cannot just work up and disappear, you know, and leave your patient alone. We have to act responsibly. We have to act in a manner which will not, risk the patients' lives.
He says a health services commission will deal with the issue of Zimbabwe doctors indefinitely striking by banning work stoppages. In the meantime, public hospitals are operating on a reduced staff and patients are waiting for care. Columbus Mavunga for VOA News, Harare.
Well, that was the last time that VOA spoke to Dr. Magumbe before his abduction. And shout out to VOA correspondent Columbus Mavunga for that report. Now, after all these happenings, Dr. Magumbe joins a list of people that have been abducted this year. Amongst them are TWO's president, Obet Masaraure, who was abducted and beaten blue and then returned. Famous comedian, Gonyeti, who was also abducted and beaten. Now, and also joining them is youth leaders of the opposition and, of course, others. According to the recent tweet released by the U.S. Embassy in Harare, thus far, since January, at least a minimum of 50 people have been abducted thus far in Zimbabwe. Government has acknowledged these abductions. However, they've distanced themselves from that by saying that these are the works of a third force or a third party, with the intention of making the government look bad. In actual fact, in one of the reports that we released early on, the Minister of Foreign Affairs, Mr. Sibusiso Moyo, said, and I quote, excuse me. The government of the Republic of Zimbabwe has noted with concern the abduction of Dr. Magumbe from his house in Budiriro over the weekend. Following this barbarian act, the government immediately activated the security agencies to make sure that Dr. Magumbe is found and safely returned to his family. The government, under the new dispensation, is totally averred to practices that put the lives of any citizen in danger. We therefore find it very curious that whenever there's an impeding international gathering or a high-profile visit in Zimbabwe, these criminal acts are always perpetrated on our innocent citizens. He also says, in our minds, that towards the SADC summit in Tanzania last month, the country was gripped with numerous abductions of our citizens by people who aim, we can only believe, was to tarnish the image of the country regionally, continentally, and internationally. We have no doubt that the latest abduction of Dr. Peter Magumbe was meant to coincide with the visit of Zimbabwe by the United Nations Special Rapporteur on the Rights of Freedom of Peaceful Assembly and Association. Those were sentiments echoed by the Minister of Foreign Affairs, S.B. Moyo. And of course, these were sentiments echoed by Mr. Nick Mangwana on social media, whereby he said that these are the works of a third force. What is your take on tonight's discussion, Zimbabwe Mushle? If you're looking to join me on The Connection, you can text me live on WhatsApp on +12024650318. Ngiyaphinda njalo, +12024650318. You can also call me live ecingweni, live on air, +12026192077. Numbers required, +12026192077. We're also broadcasting live on radio on 909 medium wave frequency 4930 UHZ, +15460 kilohertz +shortwave. Tiripos required, +nandem tanda po internet. On www.voashona.com, sikona njalo ku www.voazimbabwe.com, njalo ku www.voandebele.com. Si Muriye Zimbabwe. For everybody that loves Facebook, we're broadcasting live on our 3 Facebook pages, those being VOA Shona, VOA Studio 7, and of course VOA Ndebele. If you're looking to join us tonight, feel free to write your name and number in the comment section. Njalo sizakufonela. Linga kohle phela. Mtsakazo mohle Zimbabwe mohle Zimbabwe, kushare chirongwa, uyeje, kuisama love, nema like pachirongwa, kuitra kutuwano aiwa, nemio, moripo pachirongwa. Magatira chirongwa, The Connection, mwineni Mike Hove. If you are with us right now, you are tuned into The Connection. I'm your host, Mike Orbe. Tanki, abontanga. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Now, all I ask is that you follow us on social media and join the conversation. Our Facebook pages are VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Or you can text us on WhatsApp. The number is +1 202 465 0318. To converse with me, follow me on Twitter and Instagram. The username is at BigMike3, BigMyke3. At Big Mike 3 is the username pa Twitter, uyezve pa Instagram. Muri Zimbabwe saka kana mchina ukurukura neni. Ngalifisu kukotla lami. Nkona ku Twitter njalo ku Instagram. But you can catch me after the hour. For the next hour, Muri Zimbabwe tripanapa. We are here on our three Facebook pages. VOA Shona, VOA Ndebele, njalo ku VOA Studio 7. So linga kohli pela. Ugu share uhlelo. Ugu zesibugele uhlelo lolu. Mabu nengbele tu. Once again, Zimbabwe Mushle. Welcome to The Connection, Studio 7's very own youth program. The target's tackling anything and everything youth-related in Zimbabwe. I'm your host, Mike Hove, a.k.a. Big Mike. Before I head over to my panelists tonight, let us head over to Dr. Tapiwa Mungofa, who touches on the abduction of their peer and the current doctor's protest.
There will always be a leader. No Peter, no way. At the end, you master.
It is actually unfortunate that we ended up coming to this stage, whereby we saw a doctor not being able to afford to live in this country. By living, I'm saying a doctor couldn't afford rent, couldn't afford food, couldn't afford transport. We are not talking about clothes, we are not talking about buying cars, we are not talking about anything. Just to survive, just to be able to go to work, we couldn't afford.
Liyazibonela nje zulukandaba mthwakazi omuhle muri yeZimbabwe muri kuzibonela abodokotela bayakhonona bathi ngeke siye emsebenzini ngenxa yokuthi one of us has been taken and has been abducted, njalo the wages that they're receiving are way too low. But hayi, asikwanisi lokuphila njengabodokotela. We can't survive ngenxa yokuthi imali esiyiholayo mari yathukutambira hansi. Aiwa, I see imali shoma, but as you saw, Zimbabwe Mushle, that was Dr. Tapiwa Mungofa. Laye, he's one of the doctors about a high pants, ngeke siyosebenza isathusukuno shanda until one, u doctor wabo, u president wabo, is returned in a safe and sound condition. Njalo, babona ngani, uqakathekile ukuthi uhulumende needs to revisit the wages. Now let's head over to Dr. Fortune Nyamande, who's joining me live ecingweni, and he's going to tell us a little more ukuthi bona abodokotela bakubona njani lokho kwenzakalayo. Dr. Nyamande, ndinomgamchira emtshirongwa.
Makadini, tibotende.
Aiwa, tiripo, makadini enyumgong.
Mushe.
Saka nyaya iri mugango doctor ndeyekuti pana umwe doctor akatsakatika, doctor who has been abducted, Dr. Peter. Vanhu imi sema doctor muri kuzvionawo sei zviri kuitika kuZimbabwe?
Izvi kutorwa kwa Dr. Magombei zvisiri pamutemo, zvinhu zviri kutishungurudza zvikuru. Hatitarisire kuti hurumende kana kuti ma state agents vanovayo vari kususpectwa kuti ndo vakatora vamugombei vanosvika pakuita danho rakadai kunyangwe vaine kusanzwisana kana kupokana kwanguva vari kuita naDr Magombei nesangano remachiremba iro ratinoziva kuti ranga riri kurwira kuti mari inotambirwa nemachiremba nemaconditions of service avo avandudzwe muZimbabwe tinoona kuti kupererwa kuita zvisakarurama zvatisingatarisire zvisati zvamboitika munyika muno kuti chiremba anotorwa otsakatika otadza kusikana kuti aenda kupi zvinhu zvinoshoresa zvinhu zvinonyadzisa zvikuru pasi rose
asi hurumende ndabva kuverenga statement yamboburitswawo naminister of foreign affairs vasb moyo hurumende iyoyo iri kuti aiwa haisi zviri kuitika this is not the work of government hanzi pane third force iri ipapa iri kuita zvokuti aiwa pese panongouyawo high official munyika kana kuti panongoitwawo mavisits emahigh officials ndipo panotanga kuabductwa vanhu imi semadoctor muri kuzvitambirawo sei maziva
isusu hatinei nekuti i-first force i-second force kana kuti i-third force ibasa rehurumende kuti richengetedze ichengetedze macitizens ese ari muZimbabwe it is the duty of the state kuti munhu wese ari muZimbabwe anofanira kunge aine security yakakwana kana munhu achinge ashayikwa achinge atorwa ne-third force second force kana whatever number yemaforce yavanoda kupa hurumende inofanira kuakaunta kuzva kuti munhu aripi so zvinhu zvavagara vari kutaura tine vanhu hobo vakaabductwa munguva shoma shoma yapfuura chii chakaitwa nehurumende kuinvestigeta kuti vanhu ivavo zvakafamba sei nekuti dai iri third force for example namba yakatumira vamugombei message ichivathreatena vasati vatorwa yakaonekwa zvekare kuti yakambotumira mumwe munhu message musi wa15 or 16 august pakaitwa mademonstrations muHarare dai kuri kunzi ithird force government yakatadza nei kuinvestigeta manumbers anotumira vanhu mathreatening messages achizoimplimenta kana kusaimplimenta zvavanenge vari kufunga ini ndinoona kunge ingori excuse iri kuitwa nehurumende kungotsvagawo kunyara kwevanhu vakuru vabatwa vaita chii zvisakarurama handifunge kuti zvoni kune third force yavanotaura iyi kana chiexista vachinge vachitadza kudhila nethird force vari ivo government then they should resign
aiwa batai parunhare vanyama ndendiri kudzoka kwamuri nditore umwe guest ari kupinda muchirongwa right zulukandaba mutsvakazo muhle lo ngudr Fortune Nyamande uyasho ukuthi bona njengabodokotela bona into yokuqala is they feel as though uhulumende should be doing more to ensure ukuthi this third force that they keep talking about makuboshwe someone needs to be arrested uphinde wathinta udaba lokuthi there's a number that circulated the number that sent umlayezelo lo to umnumzana uDr Magombei kuthiwa this number has also sent eminye imilayezelo to different people elizweni sending same sentiments of threatening them so uthi nxa uhulumende if he's serious kumele adinge ayenze investigation abone ukuthi kanti ngubani kahle kahle that keeps abducting abantu but let's head over to my second guest umnumzana uThafazwa Mgwadi he's a ZANU PF youth member laye uzabe phathu daba lolu achinyatsotsanangura kuti ivo sevechidiki vari kuzvionawo sei vamugwadi ndinomugamuchirai muchirongwa
nezvo takutambirai chimhorotswa newakateerera
vamugwadi nyaya iri mumugango mainzwa pane madoctors uyezve vanhu vakasiyana siyana over the past year since January 50 plus that have been abducted vanhu vari kuchema chema vachiti now that this keeps happening hurumende keeps saying kuti there's a third force why is it that there's been no arrest imi sevechidiki muri kuzvionawo sei
ya chekutanga chatingangoda kutaura chete kuti tine urombo kune avo vari kusangana nezvinhu zvakaita seizvozvo ende tichivimba zvakare kuti hurumende yedu ichatora matanho akakodzera to ensure that those issues are addressed you know according to the processes and procedures that are you know that are necessary it's regrettable it's quite very unfortunate but chatingangoda chete kutaura ndechekuti it is wrong however for people to start pointing fingers when faced with those circumstances kuti kana zvinhu zvakadaro zvikaitika vanhu vatotanga kutoti hurumende kana kuti musangano wezanu p f kana kuti you know maboka ezvesecurity ari muno munyika muno maaiswa zvinhu izvozvo zvakashata what we need to teach each other as Zimbabweans is when we are faced with those circumstances what are the kind of measures that we should take what are the processes that we should take in order to ensure that we bring those matters to the authorities For the past 5 years, like you are talking about, or 5 months, whatever they are, we have had stories about those incidents. But I recall one of the days, one of the persons asking even the ambassador of the EU, the European Union, kutiko imimi munotanga kuziva nezvemabductions akaita seaya aya kana matambudziko anenge asangana nemacitizens emunyika yeZimbabwe akaita seaya. Hurumende isingazivi kana kuti vezvemutemo vasingazivi vanosanganisira mapurisa vasiri kuziva kuti kune zvinhu zvakadai zvaitika. Unowana vemasangano akazvimirira oga civil society vana Zimbabwe Peace Project vatomhanya vatonyora vatokongurudha kuti no istate yadai. Zvinhu izvozvo zvakashata. Chinhu chatingangoda chete kuti vanhu vazive ndechekuti kana tasangana nematambudziko iwayo ngatimangaraika kumapurisa, ngatimangaraika kumaauthorities. Tochizoti kumapurisa kana kuti kumaauthorities havasi kutora matanho akakodzera. Tichinge taisa nyaya dzedu kwavari kwete kuti nyaya dzinotanga kumunhu anoti kana asangana nenyaya yakadaro anomhanya kuenda kumapepa. I'm a hostile newspapers or hostile media that is known to be hostile against the state for the past 24 years. Kana munhu asangana nezvakaitika seizvozvo, racist hostile organizations like civil society organizations that are affiliated to the opposition by and large. Hauzoziva kuti nyaya dzacho ndedzechokwadi here kana kuti masaramuzi. Tina nyaya for example yakaita semusikana anoita ake zvamafanis kana kuti you call them skits anonzi Gonyeti. Ukamutarira vamwe vaitaura kuti ini ndakarwa gumbo zvinhu kuzvimba achitoona kuti noti atonogona kunge pane zvakaitika kana kuti pane zvinhu zvakakombowa zvakaitika. Kutarisa musikana uya anonzi Gonyeti haana kana pakakuvara kana vanga kana rainaro kana uhwere hwakasangana nawo unotarisa kuti munhu anonzi akamwa suweji sokutaura kwaaita but unowana ari muchipatara haana kana vanga haana kana chirwere chaari kurwara
nachoutoona
vemasangano akazvimirira vega vatotaura kuti akapondwa nestate zvakasangana nezvakadai. Zvimwe zvacho zvinozowanza drama. So when there is so much drama around those issues, it is then very much difficult for the state, for authorities, and even for individuals such as us to be able to establish the genuinity of those cases. But when they happen, we will be comfortable to have investigations take place so that they are, those matters are finalized and they are concluded.
Regai ndikubatei pamuromo vangu, I didn't tangenda tora muteerere, and then I'll come back to you. I have a couple of questions to head in your direction on this. Right, Zulukanda Leamuzo, that is Mnumzana Tafadzwa Mgwadi, owebandla elibusayo, ibandla elizana PF. We are sure to hi. Njenge elizwe, kuqakathekile ngempela ukuthi abantu, whenever a case like this happens, kumele sibambane, sibone ukuthi how do we fix such an issue. Uthi lokho okwenziwayo ngabantu ukuthi you are running to ama-newspaper and so forth, uyotshela abantu ukuthi hayi bangishayile, hayi I've been abducted, hayi no, kuthiwa kumele sidinge indlela yokuyilungisa so that we ensure ukuthi the authorities have the right, can take the correct measures to fix the issue at hand. Sitshelene umbono wenu ngodabula khona egodwini. Nxa lifisa ukungena kuhlelo lingakhohlwa phela +12026192077. But I have a caller ecingweni, caller mthereri mapinda mchirongwa, ngibani okhona ecingweni? Ari pari nari ndiyani?
Hello.
Yes papa, unjani?
Ya ngiyaphila. Mbani okhona ukukhuluma ngeshona?
Hayi wa, no problem mkoma chirongwa ndechenyu, ari pari nari ndiyani?
Ndimkoma heri.
Eh mkoma heri mapinda mchirongwa, nyaya iri kumgango mainzwa ndisi.
Ya nyaya iri mugango ndainzwa ende nyaya ndoda kunyanya taura netsika ine vanhu kunyanya nyanya vanosupporta ZANU-PF. Vanoramba zvinhu zvinenge zviri obvious. Tine vakawanda vataiziva, handingada kutaura mazita avo but munowirirana neni. Vaiti kana mukavabata pachirongwa ipapa pastudio 7 muchivabvunza nyaya dziri obvious. Vaibva vati inhema idzo hakuna zvakadaro. Ndakambenge ndafamba kwakati hatina kuzviona but vabuda muhurumende ndo vakuita mafirst witnesses yekutaura kuti hurumende haisi fair pakadai inodzvanyirira. But pavaitaura vakamiririra musangano wezanupf vaizviramba kuti hakuna zvakadaro. Zvinhu zvinonyadzisa kuti mukore unoyu nyika yaane almost 40 years yaita independence ichiri kushandisa hudzvanyiriro hwakadaro hunonyadzisa, and then maranirwo ari kuitwa nyika yacho ka anotonyadzisa mukoma. Izvo zvinezvi ukafamba mumigwagwa chaiyo chaiyo yekuti national highway for example Masvingo Road yaane mapotholes yekuti you have to stop then you decide kuti ndozvinga pothole ndichienda kuright here kana kuti kulefti. You don't have to slow down but unofanirwa kutomira but yet nika ine mamwe ma expenses anoitwa achionekwa ne public like now ndiyamboni the former president but expenditure actually iri kushandiswa at the expense of the general population. It's unfair. And the running the watch is gonna then you tell people with the Ugango Tower chatting to Kutura, Ugani what why not exchange Ukudarika Maunirango.
Aiwa takunzai zvakanaka mukoma here tinotenda zvikora nekupinda muchirongwa ndese. Mudzo okay next week. So Zulukandaba lo muheri umlaleli wethu wokuqala ava kupinda muchirongwa akanyatsotsana ngura. Uthi ibandla elibusayo ibandla lezano PF kuthiwa hayi abantu ababasekelayo those that support ibandla elibusayo ibandla lezano PF kuthiwa they have a habit of denying the obvious when things happen. Uphinde wathinta udaba olwe freedom of speech wathi hayi yena ubona ngani the issue of freedom of speech is at risk elizweni. Asibone ukuthi abantu bathini emakhasini ethu amathathu ku VOA Ndebele kulo Clemens Mzola Dube uthi linjani hobe ohowe unjani buti Dube nguhobe HOVE hayi ngiphilile wena unjani na uPrincess Wuhle Ntini uthi msakazi lenjani hayi ngiyaphila Princess wena unjani. UThandi Mdlulu uthi Mr. Mgwadi you're captured by the perpetrators of this abductors are the order of the day in Zimbabwe. Please allow people to be free in Zimbabwe, allow people to be able to express themselves. So singakahambi kumnumzana uThafazwa Mgwadi, let me go back to Dr. Fortune Nyamande. Doc muchiri popa rinare Dr. Nyamande
Hello, Ndiripo.
Oh, okay. Right. Now, as we've spoken to different doctors, especially in some of the reports that we've received today, a lot of doctors are now in fear because they feel, when you find someone of such stature disappearing for a good 48 to 72 hours, it's something scary. How are the doctors taking it in the country? And, of course, what needs to be done to move this issue forward? Because a lot of people are saying, until the doctor turns up.
Yeah, ndinotenda nemuvhunzo wenyu rega ndimoreso wamugwadi kunyange ndisiri kuwira nangu nezvavari kutaura. Ndichidzoka kumuvhunzo wenyu vana chiremba vakawanda pari zvino vari kutya and I think they're in a state of sadness. Dambudziko ratiwira semachiremba muZimbabwe iri hatisati zvamboitika kubva even from 1980 patinoziva mugabe wachitonga. Nekushata kwanga wakaita mugabe nekudzanyera kwaaita hatina kumbonzwa chiremba akatorwa nevanhu vatisingazive kuti ndanani vatinofungidzira kuti maagents estates. Saka machiremba akawanda vari kutya and vakuti pamusoro pekuti vagara havasi kukwanisa kuenda kubasa nenyaya yekuti mari yebhazi mari yekuti vashandise kuti vaende kubasa haisi kukwana vakutotyawo zvekare kuti for their safety kuti vange vachikwanisa kuenda kumabasa. Ndoda kupindura zvishoma zvataurwa navamugwadi pavari kuti vanhu vamwe vanhu vanozokwanisa kuwana information sei zvisati zvasvika kuhurumende. I think tiri kuziva tese kuti mapari zvino kwaane nzira dzakasiyana siyana dzekuti information inofamba sei. For example pakaupdactwa Dr. Magombei vakatumira WhatsApp message. MaWhatsApp mazuva ano anogona kuswera atosvika kana kuAmerica chaiko even government isati yaziva. Saka ndinongoona kunge ingori a lame excuse, it's a lame argument, it's an invalid argument. Yavari kungopa yekuti hanzi sei information iri kusvika kumwe kunhu isati yasvika kuhurumende. Hatina control information in this global world nenyaya yesocial media uyezve kuti hanzi pane vamwana vakamba abductwa asi for example Sagonyeti kuti ari kunzi akaonekwa asina paakakuwara. Munhu akanwa sewage chii chaungaone iwewe kuti munhu anwa sewage? Isemazera andoita sachiremba munhu akanwiswa a poisonous thing like sewage there's nothing physically chaungaone nekunze kwemunhu kuti munhu akanwa sewage. What you can only take is the account of the patient. So abductions aya zvinhu zvagara zviri kuitika muZimbabwe ngatisahwandei nechigunwe kana kuti titsvage zvekureverera. It's very clear kuti muZimbabwe for the past few months manga muri kutorwa vanhu vachiabductwa nevanhu vatipinda zvekudzinganani vanofungidzirwa kuti dai kuri kunzi state aine zviri kuitika ingadai iri very active to weed out those elements vari kutora vanhu vari mudzimba dzavo vari kudisturb peace vari kuuraya vanhu vari kumbunyikidza vanhu muZimbabwe. Zimbabwe haisi a failed state. Zimbabwe haisi nyika isina mutemo. Zimbabwe inyika ine masoja, ine mapurisa, ine maCIO, ma state intelligence services. Pakaparwa mhosva munhu munguva dikidikana kusvikira abatwa. Zvekuti kune third force zvinoitika muma failed states, kunana Somalia nekune dzimwe nyika kusina law and order, kusina mutemo, ndiko kunonzi kunoita mamwe ma militia groups anokwanisa kunotora munhu zvisiri unaccounted for. So what it means and what it points out at this point in time ndezvekuti hurumende ine chekuita nekutorwa kwevanhu ava vari kutorwa mudzimba vachiabductwa.
Swayeni mokasi nokana makufonera kuti tingaita basa rekubata runhare tichiterera isi tichiine mhinduro dzatoda kukupai zvine zvichashanda here?
Aiwa, pindurai vamugwadi, takukupai mukana.
Orait, chekutanga ndoda kupindura baba vanga vachitaura zvemanzvimbo yeHarare yavanga vachitaura kuti havachaoni mugwagwa. Hatidi kuti tipoliticize kana kuti tiise zvematongerwo enyika nezvimwe pazvisingakwani, asi kana tozoda kuzviisa tinongovatsanangurira chaizvo chaizvo kuti iva vava vanga vachiisa ZANU-PF kana emapotholes nekuresvika kwaita mugwagwa wemuHarare. Hatisizvo zvega chete, ndaikafunga kuti kana vari mugaro wemuHarare vachataura kuti mvura inoonekwa kakachete pavhiki, asi ndova vane kanzuro yamdc yavanotaura kuti part of excellence inorava makanzurosi munomu. Asi iri kurwara makanzuro api vanhu vachibhadhara marates, asi mabhini haatakurwi, mapotholes haagadzirwi, mvura haiwanikwi, zvibhorani zvacho zvakavakwa zvese zvakafa, zvimwe zvakavakwa zvichipindwa nemusiweji imomo, nebato iroro rinorwa nemakanzuro asi havadi kuzvitaura vozvidwarira kuZANU-PF. Kuna kanzira weZANU-PF here muno muHarare wavangataura kuti ndiye ari kubama ari kukanzuro kana kuti ari kukanganisa vanhu vari kuita mapriorities ekuzvipa masalary packs kukanzuro ikoko nekuita maland barons vachidish out stateland vachipanana ikoko, asi vagari vemuHarare vacho vasina chavari kuwana, vapedze zvoti iZANU-PF. Zvina maturo izvozvo. Then chechipiri chandoda kupindura vachiremba vanyamandi ndichikwanisai pamwe ndazvekuti zvimwe zvunhu zvamunotaura kunyange zvangu ndisiri chiremba, asi hazvirayani kuti ame novice when it comes to medical issues because either in one way or the other I've been attended as a patient or I'm actually a patient. So because of those things imimi kana kuitaura kuti munhu amwiswa poison haaone kumaphysical injuries, very correct. Gonyata akataura kuti akarohwa, akataura kuti airohwa achidii akubva paakatorwa mbakadi, asi haana kana any swine part of her body yavakaona ivo vachiremba ava vakatibudisira kuti izvo chiwa mwana uyu akarohwa akakuvara pakati. Tozokanzi pakumwa poizini vari kutaura kana sesiweji zvavataura kuti hapana maphysical injuries hongusi ari mukati acho ainge nawo akanozotadza kuti kuda mwana uyu akasangana netaifo kando akazorwara zvakati zvokati akaonekwa ndeapi, hapana. Saka tiri kutaura kuti dzimweni dzacho dzinopedzisira dzava nhema, asi panyaya Dr Magombei kana nedzimwe dzose ndandinotaura kuti inhema. Saka ngatisazamai kupoliticisa, ngatipei mukana kumaauthorities particularly the state to bring finality on these issues rather than try to grandstand and seek political expedience on the on the challenges that are facing a family. I'm sure Dr. Magombe has a family. If he was married or even if he wasn't, his wife needs answers, his children need answers, his close family members need answers, and indeed those answers must come from the state, which is the guarantor of the security of its citizens. So let the state answer by way of investigating rather than for us to start then to try to cultivate political expediences out of a tragic situation like that. Secondly, vakutaura nhaya kuti Dr. Magombe vakadisappear. I don't want to spin or what we don't spin on tragedies such as this, but what I need to be to emphasize on is, was he accompanied to disappear? If he was accompanied to disappear, who saw him disappearing so that he can tell you the state disappeared him? Mavashado did not disappear, so one, Matsotsi Chavano disappeared, so one, there's a lot that happens. All those things happen. So that's what I'm saying, let's not roll out certain circumstances, but I did not talk about Matsotsi because I'm not a witness to that. And because I'm not a witness to that. So that's why I do want to get us in peace. We don't need to politicize them. But to imatanu, anodi wakutorwa ipapo, pava kutaura kuti information inozvikara yaenda kuAmerica, inenge ichitsvaka ikonyangwe ikaenda. KuAmerica kune mapurisa
asinga zivi saka mapriza anga shandi na information yenda kwa America isiri pa ma police station or on authorities saka chino chakangwa masaiza uya zvipano mambota vanditwa nezvano vano defend kana kuti hapana chandiri ku defend kana mukazviona semutauro wati rikuita that is for the government doesn't need to be defended on this issue because it is not the culprit. In so far as those investigations have not been concluded, so that there is no need to defend. Vanhu vanoenda ku attack vanofunga kuti tinenge tichi defend asi neti taura zvinhu sezva zviri kuti no ngati pai mukana zvinhu zviitiwe kana zvabuda kuchena toona kuti zvinhu zvafamba zvakadai. What about if we get to be shocked sure tomorrow tazonzwa kuti zvinhu zvakafamba nomuto wakasiyana? Are we going to apologize to the state? Vanoga apologize here vana Dr. Nyamani vanoga apologize here masangano akazvimirira kuti zvinhu zvakafamba zvakadai. Saka ndiri kuti kana tasangana nezvinhu zvakaita seizvozvo sema citizens we can't then belabor the government of Zimbabwe as the guarantor of security. But when our security is under threat, we don't trust it to guard, I mean, to provide that security. We trust the civil society organizations. We trust what our radio stations. We trust what our, you know, print media. That is an agenda on the government. Let's work with the state. When evidence, what is the state? We're going to Dr. Nyamani, and we're going to work with our government. Now we can evidence you. To bring answers to where they are needed, rather than to pretend or try to seek political relevance out of a tragic issue like this one. It happened up and didn't go pokana na wachet.
Aiwa takunzwa zvakanaka vamugwadi batai parinhare ndirikunzwa ndine mutereri rekai nditore mutereri ndine ndodzoka kwamuri uyezve Dr. Nyamande. So ngiyezwa kuti nginomulalele khona ecingweni khola mutereri ongenayo kuhlelo ngubani? Khola mulaleli, hello.
Hello.
Yes, Papa, unjani?
Fine, and you?
I'm good, Chief. Ari parinhare ndiani?
Thank you, Shepherd.
Shepherd, unjani puti? Nice.
Hello?
Yes, Shepherd. Zviri kufamba here?
Mushe, ziri sei?
Mushe, kandimi mapinda kamuchirongwa, baba.
Yeah, tiri kunzwa kushaikwa kwemunhu pari mukuru wamadokita.
Tudzeiwo maonerei?
Sekuona kwangu vanhu vari muno muZimbabwe vakakutora advantage yemachallenges ari kuitika vachida kuti vaempower opposition party the MDC.
Why would they do that?
Vari kuti zvinhu zvese zvichangoitika vanenge vachiti because of ZANU-PF. Vakaita izvi is because of ZANU-PF. Zvokuti vapata kana vakambotsvakisisa zvakanaka naka kuti tione kuti right chii chakaitika akaendepi munhu uyu kokana kuri kuiwe kumwe kwaanoita like mamunhangari kuvanga achitaura kuti mbavha dzinotora vanhu matsotsi chaiwo chaiwo anotora munhu right zvose zvinenge zvingozi ndezvechi zvaenda kustate umwe aenda kudi atora negovernment atora nezanupf who knows that evidence iri pati ndiana nayo kana vanoyo unoziva kakuti akatorwa negovernment ngaaende ka anotaura zvokugovernment because after all panotopera madays munhu wowanikwa ainge ari paange ari munhu iyeye like anozozvi anoona apologise zvanga achingotaura anogona here kuinda unodi kana kuti tive nechidzidzo kuti right takanyeberawo government haina kuti haina kunge yakazviita izvo saka zviripo hatisi kuti government is right no but tiri kuti chi ngazvitsvagwe zvinhu zvinopiwa time yokutanga zvatsvagurudzwa kuti ndizvo here zvakaitika kana maona munangagwa ari wrong netimu yake then muti right ndipo pane nyaya asi kana mukaona asiri wrong then munhu kana tichiti tine paitika mhosva masuspect atingangoti masuspect ese aripo totogatananga munhu wani sekuti tinoziva achizviita tikanga tatarisa munhu wese varipo ipapo kuti right kune mbavha kune magovernment agents kune matsotsi kuna iyewo gaanogona kuenda kunosungirira ari ega kana kuti oenda unogara kumwe kana like zvanga zvichitaura kumwe kuti unogona kuenda kunight prayer kana kuti mumaprayers ake onotsanya ariko kuita 40 days sekutaura kuna kuchingoita vamwe right iye ega anogona kuzviindisira mbavha dzinogona kuita matsotsi anogona kuzviita kana saka then state inogona zvekuzviita saka toda kuti tinyatsokuziva kana iyo MDC inogona kuzviita kusvimbisa opponent yayo.
Haiwa takunzwai mukoma Shepherd, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa.
Thank you.
That's Zulukanda Baliamuzo, Umnumzana U Shepherd. Ukanya and we have Fumelana Ngamaswi Gamnumzana U Tafazo and Guardia City. Anyone could be responsible for this. Upinde wapatu taba ekasisa umbono ga mkwadi esiti. Even about Otsi are capable of abducting umuntu. Lina liti ngota vlo kone kotwini. +12026192077. Ngena nguhlelo mtongazo mwuhle. Ngena nguhlelo abafisa. Ngkuma gu WhatsApp ngkona njalo. +12026503118. Right, let me go back to umnumzana utafadzwa mkwadi. Wa mkwadi mchiripo paru narandisi. Right. Now, I'm looking at some of the comments, and someone seemed to highlight another important, prominent figure that has since been abducted, and people to this day don't know where he is. The U.S. Embassy also issued a tweet early this week where they were saying, since January, 50-plus people have been abducted in the country, and yet zero arrests. To this day, even Yayaba Zamara, still no one knows what happened. Seeing as though the state is responsible for ensuring people's safety, how do you then account for something like this when even your state is just turning around and looking at people saying there's a third force at hand, but people can't even put a name or a title or a face to who this third force is? Now that you're saying that people, what are people supposed to do when you turn around and see even the state itself cannot name who this third force is that seems to be abducting people time and time again?
Okay, I want to tell you what I do, mm-hmm. and which is what is required by the constitutional system in this country.
Mm-hmm.
I want to take you back. By the way, you are aware that I'm a former student leader at the University of Zimbabwe and nationally as the president of the Zimbabwe National Students Union at one point in my activism mm-hmm. as the president of students.
Mm-hmm.
I will tell you, I will not tell the names, but if one day people insist on attempting to blackmail this government on those challenges,
mm-hmm.
there was I will expose this out.
Mm-hmm.
There was a situation that arose in Dichivakuloro Nivangu Tembokura Piku Maneru, Kumako Zosik. No matter Matsozipanos Bakura Kwashi, I'm sure Papa in his bank. I had the three of my national executive members. No matter quite Papa Matsozi, we tried to fight Venus Kandazokuaram so. And you know what people attempted to do? People attempted them to do, no, we can make money out of this issue, so go and report, don't go and report it, but go and seek for a safe house. So that you say you've been attacked by the state, and I said, aha, guys, this is stupid, this is about my health, and I know one of the attackers, because I've noticed one of them, they are not political activists, and this is completely a separate issue. Why should we politicize a social circumstance in Okazakusangana and anybody else? So I met those things, and I had to report my case at Glenora A police station. And then, you know what happened? The person was and we had to join out of court settlement with them. But there were people who had attempted to politicize my issue. So I'm saying, who reported Wakanaka, so that the state this is out in those people. We had people like Zamara, yes, and I'm sure the state is not resigned in terms of finding answers. It may not be today, it may not be tomorrow, but answers must be found, and the state is filled with that, I'm pretty aware. When it comes to this issue, yeah, Dr. Magombe, may I also tell you that if you needed to know so much, there are people, the story has already been politicized so much beyond redemption. You hear people saying Dr. Magombe was the president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. I'm sure Fortune Yamande is there. I'm not a doctor, and this is Chiremba, but I know what happens there. Because I remember most of the doctors, including Fortune Yamande himself, we have seen the same stream by UZT, Chitazaita, and Chitazandaita, although those are the Chiremba. But we know that the Zimbabwe Hospital Doctors Association has functional issues, and in fact, to put it clearly, there is another leadership that is the president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association, which Fortune Nyamande himself knows. I don't know how this guy became the president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association, but that is it, that is right, to belong to his own more band or, outfit elsewhere. That's their own issues as doctors, which they must sort out. But I'm saying those things are real. But people have already allocated him a title of president of Zimbabwe Hospital Doctors Association in order to magnify the gratitude, the gravity of his issue, which is quite very unfortunate. So I'm simply saying, kana chasenga na matambiziko akaita seiwayo. Like the last caller said, that is a manyai kuproposa kana kushandisa mani masituations akaita seiwayo kuisa kuhurumende. Mangwana inini satafadzwa mugwani. Usiku unouya muzi kuti ndiri kunyika ipi kana kuti ndiri pi izvezvi. Ko kana tichimadoro pandiri, ndosangana nendambudziko rakaita seiroro. Ndorohwa murodhi usiku namatsotsi, ndotaurwa zvandinazvo. Mangwana ndikafumana itaura kuti I was beaten by MDC thugs simply because I belong to ZANU-PF. Well, that save anything. It doesn't save anything. That is why we are saying people must gather their conscience and know where to do politics, but politics must have a limit. We must draw the line. Where people are grieving for a circumstance that they cannot provide explanations over, let the state play its role. Let pressure the state to play its role to provide those answers using its system rather than to say it is the state itself. Imagine if the state was a human being like yourself. Already you are being asked for answers, but people have already accused you of being the traitor and the culprit. Would you produce the results so required? Would you be active enough and enthusiastic enough to provide those answers? It becomes quite very unfortunate. And I think that is not enough. Or American ambassador, or American ambassador, those countries are hostile. The European Union ambassador, those countries are hostile. She was also talking about there are super diplomats in this country. Gee, how many diplomatic missions are seconded to this country? How many do we have? So much. They are just a tiny among us, those so much. But they are always on the mountaintop, always ready to shoot from the hip, always ready to use their emotions to spoil processes and politicize issues in a disguised attempt to provide political capital for the MDC. This is just wrong. Let us grieve with the Magombe family, provide the answers that are needed in order to provide to ensure finality on this issue. As I said, there is no one who is dead at the moment. There is no one who is known to be elsewhere at the moment. What we have is a case of a disappearing doctor whose accountability, I mean, whose location is unknown. And that location must be known, but the state must play its role. That's why I think that's the quality size. Let's deal with the issue as it is.
Ai waregai tukubatei mromo tipe wa Nyamande mkana wakupindura. Doc Nyamande, are you still on the line? Dovetel? Right, man. Zomas, we have a mkwadi. I guess my question to you is, how do you then move this issue forward, ensuring that, one, doctors are able to go back to work because people are dying and people are getting sick? We've heard the cases of people coming in and they've called us saying, I was in Pandagendagu Hospital and no one attended to me. Some have lost relatives and more. And at the same time, how do we ensure that doctors feel safe to be able to go back to work?
All right. No, not enough. Tangana pindura my questions in yari tuwa mavunza. Kutiva nakide mba zogire kubasa. I think we need to solve the underlying issues. I think you are muno wira na nini. Kutiva nakide mba wasi kubasa. Nenye kutiva wa magombe hii. Vasa hii kwa chete. Wanakide mba wangato gara wana kura tizira. Before adduction ya wa magombe hii. Sayi wanakide mba wana kura tizira. Ndino tenda wa mkwade wa acknowledge kutu inini. The former president of Zimbabwe Hospital Doctors Association. Kubva muna 2014 kusvika muna 2016 ndakatungamira sangano irori ranga riri kutungamirwa nawa magombe. Nyaya dzataitaura muna 2014 magrievances dzatanga tinawo muna 2014 dziwo achingori the same grievances ari kungorirwa na chiremba year in year out. What we need is a political commitment by government kuti vagadzirise zvinhu zviri kunetsa ku health sector. Ndirokwanisa kupa an example kuti izvo zvichiremba ari kutambira net income, I think, 1,400 RTGS. Mukai convert and a parallel market rate. This is about $80 or $70. Akuna anywhere in the wild. Kekuti chiremba, anora manema rishoma ya kadaro. Chiremba, ahasu kwanza kuhisa fuel. Just a full tank. Salary ya chiremba ya 1 month, is a full tank ya kudira motor kutayende kumasa. Those things need to be addressed so that we keep my perennial strikes aramba agara rungu itika health sector. As it fads, could the gore and gore when I see them born or at the that is a political commitment. Can as soon as an answer, let's come up with a sustainable solution. Could it only how do we solve my chiremba? Do we introduce my health levies in a school mobile levy, not or one for the health sector, for example? Can we channel that money to fund my salaries and chiremba so that we don't put a strain on the fiscal? Can I remain it in a mind? So, what it means is the stakeholders. They need to sit down, vogara pasi, vogadzira a sustainable solution. Inogadzirisa, ma strikes ari kuitika ku health sector. Chechipiri, The second grievance, iri kuita kuti vanachiremba vasaende kubasa, inyaya yeabduction yevamagombei. Mazwira andinoita, and with all the confidence yandinayo munyaya iyi, vanachiremba havadzokere kubasa until nyaya yevamagombei yainvestigetwa, yabudiswa pachena kuti varipi, vadzoswa vari vapenyu, so that is totally accounted for. Vamagombei vanga vari kurwira kodzero dzachiremba wese ari kushanda mugovernment hospital yemuZimbabwe. So kana muchine marowa nhumwe zvatofanira kuti marowa kamunhu havatumi. So handione ana chiremba achikwanisa kugadzira. But so far the response yataona explanation ye 34 iri kutaurwa iyi haisi kugutsa vana chiremba vakawanda, haisi kugutsa mazimbabwenzi akawanda kuti kungave ne 34 ingarambe ichiita zvinhu zvakadai zvisakarurama munyika yeZimbabwe. Ndoda kutaura nyaya yataurwa navamugwadi kuti isusu hatisi kuti vamagombei vakatorwa nehurumende. I think kana iro impression yavaona maybe havangasina kunyatsoteerera kana kuti vatadza kundinzwisisa. Isi tiri kuti vamagombei pavakatorwa vakatumira message vachiti kune vanhu vandaabdata vakati vakati. Message iripo pasocial media is there for the world to see. And it's not in a dispute kuti vamagombei
kana mama vatuma kune rimwe bato kana kuti mama vatuma kumwe.
It's not in dispute kuti vamagombei vanga vari kutungamira manegotiations angari pakati pehurumende nerusangano remachiremba. Saka kana pachinge paitika chidziko chakadai hazvina kushata kufungidzira kuti hurumende could be one of them. There's no one ari kuti hurumende ndo yakatora vamagombei, but it's a suspicion which is valid and which is there. And history is the best teacher. Chine nyaya yaita Idzamara. Idzamara paakatorwa hurumende yakabuda guns out ichiramba kuti haana kutorwa. Pamwe anga akadhakwa, pamwe anga ari kubhawa. Explanations dziri kutaurwa navamugwadi dzakangoisiwa pana Dzamara. Ava makoti mangani Dzamara asingazivikanwe kuti aripi. So hapana takashata nemasuspicions ari kuitwa nevanhu kuti ko iyo hurumende inogotadza sei kucontrola whether it's first force or second force or third force, whatever force yavanotaura. Isusu tinoziva kuti it is the role of the state to provide security and to protect my citizens.
Zvichiitika
kuti week in week out sondo nesondo vanhu vanotorwa mudzimba, vanhu vano
okay, kurubidzai kupedza nekupana umwe anfa opinda kutironga 1 minute
kuti ndotaura yoteererawo nekuti ndakutererewo chitaura. So what I would say is there's nothing wrong. Let's not criminalize my suspicions yevanhu kuti vanhu vari kufungidzira kuti state ingangove ine chekuita nekutorwa kwavamagombei. Let's have an open mind. Even the minister of state security vataura one nhasi kuti ngatipe an open mind. Let's have an open mind. Kana paine vanhu vatomhanya kuita conclusion kuti third force is the herald, is the state ndo yapa kuti iri kunyanya kumuvha the narrative yekuti the third force. Let's have an open mind. Maybe wakatorwa ne state, let's investigate kuti chii chakaitika kwavari. But zvatiri kuda isu semacitizens semachiremba muZimbabwe tinongoda kuti chiremba adzoke ari mupenyu, adzoke ranoita basa rake. Zvamataura zvekuti hanzi kumadoctors kunetsana kwavari kuita, I think kana manga muri kunyatsoteerera vamagombei vari kudiscribewa sa acting president wesangano remadoctors. Havana kunzi is the
substance. Dr. Nyamani,
munoziva imini vamugwadi akaitika kusangano remachiremba. Vanhu vangu vari kuzindo vari kutungamira sangano remachiremba vakapedzisira kusarudzwa nevanhu kare. Constitution yemadoctors inotaura kuti machiremba ano.
Alright. Hai kuyashisa la kuyashisa pachirongwa zviri kufaya longu Dr. Nyamande. Unfortunately, Doc, I'm going to have to put you on audition with ngithatha munyu guest. Pangosara 7 minutes saka mongondiregerawo. Let me go to Umnumzana Charles Nyoni, yena olwela ilungelo loluntu vanorura kodzero dzevanhu munyika. He was a good friend of the Itai Dzamara. Vanyoni, Mr. Nyoni, ngiyakwamukela kuhlelo putonyana.
Ngiyaphila kunjani Mnumzane?
Hayi, ngiyaphila. Sekusele 7 minutes lapha kuhlelo kukhanya ngani kuyashisa. So I'll just ask you to get straight to it. Wena njengomuntu olwela ilungelo loluntu, what do you have to say about, you know, ukunyamalala kuka doctor njalo abanye abantu who have been abducted elizweni eZimbabwe? Gulomnumzana utafazo mkwadi ehlelo eni yena uthi hai abantu should not be quick to run to, you know, the news outlets and so forth. Kumele banikeze uhulumende ithuba lokuthi yena ayenze investigation abone ukuthi kahle kahle kuyini okuhluphayo abantu.
Yesibili engatshona ethiqedela isikhathi esitshela ukuthi sinikeze uhulumende ithuba lokuthi ayenze ama-investigations. But into eqakathekileyo ongamelanga siyikhohle lapha ngeyokuthi uPeter lo onyamaleleyo ngumntwana komunye ubaba lomama, njalo ngubaba komunye kwabanye abantwana, eyindoda komunye naye umfazi. Le abakhalayo kathi sibedidizele ukuthi ukuphi ungaphi, bengakwazi ukuthi ingaphi. So singaba lo mcabango nalo ukuthi umuntu esikhuluma ngala hayi lo kuliya izihlobo zakhe ezihluphekayo zimdinga ukuthi ungaphi. Asingeke sajustifya lokho sokukhulunywa ukuthiwa ngama 34 seats, 50 forces, 60 seats. Lokho yikuhlanya sibili, ngoba uhulumende lo kaqalisanga ukunyamalalisa abantu kathesi, kwaqalisa ukwenzakala kudala. Awu ithetha mara labo Patrick Nambayala babuya banyamalala, uhulumende kachongo lutho, njalo akula investigation kumbe docket elavulwayo kumbe umuntu owabotshwayo kwaze kwayiwa emakhothi ukuthi kuthiwa kaba investigate. But lokhu bathengisa ukuthi vele bakuyeyisa bakukhangelela phansi. So kathesi nxa abantu sebebuya kathesi kuma-platform anje lapha sebesitshela ukuthi siphe uhulumende ithuba yikufuna ukudlala ngengqondo zethu, sivele nje sithukuthele nje silonaka silobhova olokuthi kathesi imuli kayithayiza, mara abo ingane zakhe kazikwazi ukuthi ubaba wabo ungaphi, uzabuya kumbe vele kakusabuyi muntu, ukuthi umfazi wakhe sekumele ayende yini kumbe umele alindile, akula nto eyaziwayo. So kabayikile ukusiqedela isikhathi besitshele ukuthi ye kwathwani kwathwani uJessica Majomela wathathwa wathunjwa waze wagcina wabuya kathesi. Siyakwazi sivele yini indlela esetshenziswa nguhulumende ukuthi nxa umuntu ekhuluma into ezingathandwa nguhulumende ebeke sebefuna ukunyembezela uZulu. So asitshiyeni ukuqedelana isikhathi ngokukhuluma kwama-34 seats. UPeter lo bamlethe nje ephila ukuze udaba lolu luphele, batshiyane lokufuna ukuthi yeye ama-Americans, yeyi MDC, yewathintini abantu abagulayo labantu abafaya ezibhedlela abalandi lokuthi ngumuntu we-MDC kumbe ngozane PF. Kufa umntakaZulu, kufa umZimbabweni, kugula i-citizen yalapha eZimbabwe ene-right yokuthi ibithola ukwelatshwa njalo yokuthola i-medication. Isikhalazo sabodokotela lesi si-legit ngoba labo bafuna ukuthi basebenze okusegcekeni, njalo basebenze umsebenzi wabo bewuthakazelile, bethola labo ukuphiwa into ezihambelana lokusebenza kwabo njengokufunda abakufundelayo. So uhulumende kake atshengise nje for once ukuthi une-compassion nezisebenzi zakhe. Amanesi ake akwenza lokho ukuthi bafuna ukustrike, uhulumende wabaxotsha umsebenzi. Kathesi odokotela kabamaxotshe phela, futhi sibone njengoba bona bezithi bashaya amakhomandi lo zabo ukuthi uZulu engafuna ukungena emgwaqweni basidukule, kumbe umuntu engafuna ukuphikisana labo basithumbe. Kathesi abotatenda Mombeyarara bathunjwa ezindlini, laba amathicha lawo bathathwa ezindlini batshaywa baze badatshulwa amaqolo la, betshayelwane ukuthi kwenziwani umuntu ebesebesitshela ukuthi ngama-34 amapitfalls wokuthi ukuhlanya sibili lokho
yabajwayela abantu labo. Ngiyakuzwa Charles, wathi sinikeze uthafazwa ithuba lokuthi akuphendule. Bamgwadi, your last sentiments nokuphango sala 3 minutes pachirongo saka ndongokupai a minute and a half. Muri kunzwa vanyoni vanorura kodzero dzavanhu, vabopindawo muchirongo vakati inyaya yema third forces they're not buying it. Anzi hurumende should do their job and ensure that the citizens are all safe munyika. Pindurai tinzwe, your last sentiments.
Sure that all citizens are safe, Monika, and those citizens must also give the government its room to protect them itself. Mm-hmm. The government must not be expected to protect and guarantee the security of citizens, which citizens do not want the security to play its role on them. That is why ndirikutaura kuti zvokuita zvokutsvagisana mari kumadhona kana kunotsvaga mari kunze kwenyika nekutsvaga mbiri muchiti mwana aita asangana nedambudziko, kana kuti citizen yaita dambudziko, is right to ZPP Zimbabwe Peace Project or is right to the American Embassy for assistance, while the state that you are supposed, that is supposed to protect yourself itself does not know. Zvakashata izvozvo, hazvina nguva zvinotibatsira. Uye panguva ino chandingangoda kutaura ndechekuti vanhu vekwamagombei mupfungwa yavainawo nekurwadziwa kwavainawo, neniwo ndinotori nawo nakowo, hazvinaine kuti ZANU PF kana MDC
kuita nekuti hatiri kuziva chakaona chiremba. Chiremba anonetsa kutrena and tinodawo kuti chiremba anga aripo. Asi ngazviitwe nemugwara chekuti kana taona maanza abuda tachiti inaro apa pakafamba pakadai pakadai. Kwete zvokuti vateedzere masanga kakazvimirira oga kana kuzvaka mbiri netambudziko rasangana nadokta wotati ndizvozvo. Aiwa ngavateerere vachishandawo nehurumende nekuti ndiyo yoga chete inokwanisa kubatsirana navo.
Aiwa vamugwadi vamugwadi
vamugwadi
takunzwa vamugwadi nguva ndiyadyanana. Thank you so much. I would like to take this opportunity ukuthi ngibonge wonke umuntu ongewangena kuhlelo, wonke umuntu that wrote their comments. Siyabonga kakhulu. I'd like to thank a special shout out to my three guests that joined me tonight and of course the callers that made it. Sibapho muhle, tashika kuba gumo echirongwa. Same time next week, let's meet here. Bye bye.